Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Chinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu kurume 6 2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
So sekuona kwamaita mapurisa pavangonzwa kuti President Chamisa vachange vachiuya kuno, vabva vaunza mapurisa akawanda zvikuru atadzisa vanhu kuti vauye paprogramu ine. But sekuona kwamaita vanhu vedu vabuda neuwandu hwavo, but iyi programu yatiri kuita nyika yese. So zvataona kuno kwaitawo mapurisa vachamisa vabva vaendawo kunodyarawo miti nekucleanawo kune kumwe.
Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanonzi vatadza kudyara miti nhasi mumusha weAppworth sezvavanga vakaronga, sezvo mapurisa afumira kuzara mumusha uyu. Ukuwo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanonzi vabudirira muurongwa hwavo hwekutsvaira kwagutu. Guta remutare royambira vagari kuti riri kutadza kuita basa raro nemazvo nepamusana pekushaya mafuta edzimotokari. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanonzi vatadza kudyara miti nhasi mumusha weAppworth sezvavanga vakaronga, sezvo mapurisa afumira kuzara panzvimbo iyi. Asi nhengo dzeMDC dzakwanisa kutsvaira muAppworth makare muchirongwa chekuchenesa maguta chavari kudaidza kuti tsvaira Zimbabwe. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Tsvaira Zimbabwe, tsvaira tipunde.
Tsvaira Zimbabwe, tsvaira tipunde. Tsvaira Zimbabwe, tsvaira tipunde.
Vachamisa avo vanga vachifanira kutsvaira pamwe chete nenhengo dzebato ravo pamwe nekuzodyara miti pane chimwe chikoro muAppworth vanonzi vatadza kuuya sezvo mapurisa anga aine zvombo achinzi afumobata jongwe muromo ndokusosera panga pachida kudyarwa miti navachamisa. Munyori mukuru muMDC vaCharlton Wende vaudza vatori venhau kuti kuzadzwa kwaitwa mapurisa muAppworth ndiko kwaita kuti vachamisa vasauye pachiitiko ichi.
So sekuona kwamaita mapurisa pavangonzwa kuti President Chamisa vachange vachiuya kuno, vabva vaunza mapurisa akawanda zvikuru atadzisa vanhu kuti vauye paprogramu ine. But sekuona kwamaita vanhu vedu vabuda neuwandu hwavo, but iyi programu yatiri kuita nyika yese. So zvataona kuno kwaitawo mapurisa vachamisa vabva vaendawo kunodyarawo miti nekucleanawo kune kumwe nzvimbo. Saka tiri kukurudzira mamembers edu MDC kwese kwese kwaari kuti vabate mabhurumu, vabate mutsvairo, vachenese Zimbabwe.
Sachigaro weAppworth Local Board vabatanai masunda vatsinhirawo zvataurwa navaHwende. Motokari dzemapurisa anga aine zvombo dzaswerawo dzichitenderera muAppworth, uye mapurisa epaAppworth Police Station atichitaure nevakuru vavo kuHarare. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati tigovafonera asi pataenda pamhepo tanga tisati takwanisa kutaura navo. VaHwende vaudza vanhu vanga vachitsvaira muAppworth ava kuti bato ravo rinotarisira kuti makanzuro ose aite basa ravo nemazvo sezvo makanzuro ebato ravo ariwo akasarudzwa neveruzhinji.
Bato ravo kuti muzive kuti gore rino igore rekusunungura.
Amen.
Hatigone kuti vanhu vakavhota, isusu tiri vanhu veMDC torega kuti vhoti yevanhu isakaunti. Tikuzwanana saka inofanira kukaunta makansels medu muchiitwa service delivery. Tora kuti mvura ike ichisvika kudzimba. Because atidi kuti makansels aiuze excuse yana Munangagwa. Handitika ngavatsvage nzira dzekuti vanhu vawane mvura mudzimba, ngavatsvage nzira dzekuti zvavanogona kuita mabasa achikiretwa aite council level. Handitika mayouth edu achipinda achipinda mabasa, isu kumusoro tichigadzirisa kuti voti yenyu yoita sei, yokaunda sei. Saka tinenge takatarisa kumacouncils kuti service delivery kuma councils atidi excuse anika nika yakashata but kana wapinda mu office uchiziva kuti ndo zviripo chanda.
Asi vamasunda vati kanzuro yavo iri kutadza kutakura marara sezvo mafuta edzimotokari asiri kuwanikwa nyore uye vagari vazhinji vemuEpworth vari kutadza kubhadhara mitero yavo kukanzuro kuburikidza nekusamira zvakanaka kwehupfumi hwenyika. Mumwe mugari wemuEpworth vajelous Jacob vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vazhinji vavo vasina mari yekubhadhara mitero kukanzuro kuti igokwanisa kuchenesa nharaunda yavo zvinhu zvakaita sekutsvaira hazvidi mari kuti zviitwe.
Vamwacho ndivo vanoti vakarasa kana maprotector plaza vashandisa vanhu vatozonawo chinhonga vachitambisa. Saka isusu tikuti tikabvisa marara zvinotibatsira kune vana vatina vadiki kuti pazvirwira vakwanise kubatana nazvo. Plus mvura chadzidzo kana dzikanaya tona dzimwe mvura dzinenge dzaakukokora marara aya akupinda mukati medzimba dzatinogara dzimwe mvura dzidzo dzinozoshandiswa nevanhu saka zvikukonzera urwere. Saka tione marara tikakwanisa kumatsvaira nzvimbo yedu tikaigadzira ikagara yakachena zvinotibatsira isusu seAirport.
MDC inoti kubva zvino zvichienda mberi nhengo dzayo dzichange dzichitsvaira munzvimbo dzakasiyana siyana munyika yose chishanu chekutanga kwemwedzi woga woga senzira yekuti nyika igare yakashambidzika. Murongi wemisangano mubato iri vaAmos Chibaya vati nhengo dzebato ravo dzinofanira kushandisa mikana yekuungana uku kuita zvinhu zvinoita kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nebato ravo vabve mumasimba eutongi zvinosanganisira kuratidzira. Asi mutauriri weZANU PF vaSimon Kaya Moyo vaudza Studio 7 parunhare kuti zvose zvaitwa neMDC zvinofanira kunge zviri zvinhu zviri pamurau vachiti vanochengetedza mutemo havazoregedze kuita basa ravo kana mutemo wenyika uchityorwa. Nekune rumwe rutivi vaMnangagwa vakati hurumende yavo haisi kuzoregedza veruzhinji vachiratidzira zvine mhirizhonga zvinoita kuti vanhu vafe uye vamwe varasikirwe nemidziyo yavo sezvakaitika gore rapera apo nhengo dzeMDC dzisi dzanga dziri muAirport dzichitsvaira vaMnangagwa vanga vachitungamirawo kutsvaira panzvimbo yemabhizimusi yemupandawana kwaGutu. Kunyange hazvo Studio 7 isina kukwanisa kunzwa kumutauriri wavaMnangagwa vaGeorge Jaramba kutinzwe mafambiro aita zvinhu kwaGutu kwakare mumashoko avaisa padande mutande ravo reTwitter. Munyori mubazi rezvoburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vati vaMnangagwa vatambirwa zvine mutsindo nevatsigiri vavo kwaGutu. VaMnangagwa vane urongwa hwekuchenesa nzvimbo munyika hwavanoita chishanu chekuta anga mwedzi wega wega. Dunhu remasvingo reZANU PF rinonzira kurudzira kuti zvirango zvakatemerwa mutungamiriri waro nevamwe vavo muZANU PF nehurumende yeAmerica zvibviswe. America yakawedzera zvirango izvi kwerimwe gore ichiti vatungamiriri veZimbabwe ava vagadzirise maitiro avo munyaya dzekodzero dzevanhu, kuremekedzwa kwemitemo yenyika pamwe nekupedza huori. Zvirango izvi zvichaongororwa zvakare mwedzi uno gore rinouya. Ndakamirira Studio 7 kuEpworth, ndini Thomas Chiripasi.
Guta remutare riri kuyambira vagari kuti riri kutadza kuita basa raro nemazvo nepamusana pekushaya mafuta edzimotokari. Lloyd Moyo anotipa nyaya iyi.
Kanzuru yemutare yakazivisa vagari kuburikidza negwaro rayakanyora ichiti ichambomira mabasa ekutakurwa kwemarara kudzimara yawana mafuta edzimotokari. Mutauriri weguta remutare vaSpren Mutiwi vanoti sekuomerwa kwakaita nyika yose nekushayikwa kwemafuta edzimotokari, kanzuru yemutare iri parumhanhanzombewo zvekuti mabasa ayo ose anoda motokari ambosendekwa.
Gore mafuta riri rakatarisana nenyika rakonzera kuti seguta remutare tinge tichitadza kutora matano ekutakura marara pamwe chete nekuenda kunogadzirisa pombi dzine dzesuwa pamwe chete nepombi dzinenge dzabvajuka dzemvura. Pari zvino kutaura kwatiri kuita motikari dzedu dzeservice delivery hadzisi kukwanisa kufamba nekuti hapana mafuta ekuti dzinge dzichiita basa irero, zvichireva kuti basa zhinji ratinofanira kunge tichiita sekanzuro pari zvino tatadza kuti tiriite nedambudziko rekushomeka kwemafuta.
Vamutuvi vanoti vagari vasarasara semarara kunyange pasina anoya kuzoatakura mumisha inogara veruzhinji.
Nharaunda dzedu dzinge dzakachena. Vanhu tinokurudzira kuti vasarasa marara pese pese, asi kuti vamirire kuti patinenge tazowana mafuta motikari dzedu dzava kufamba tizenge tichitakura nemwero. ndingati ndoda mbudziko rawira kanzu reguta remutare
asi vagari vemuguta remutare vari kudya marasha vachiti kanzuru yavo inofanirwa kuona zvekuita nedambudziko rayakatarisana naro mumwe mugari wemumusha wehobhouse vaandrew gatawa vanoti kanzuru yava kuisa hutano hwevagari panguva yakaoma
zvinhu zvatingatotiomerawo pasituation yakatikuzanzwanazvo vakaburitsa mukanzuro asi ayo mabinal suppose ngachititakurwa nguva nenguva kutirira hutano hwevanhu vana muziva tsvina kana nguva chengete tsvina pamba zvinhu zvinofanira kutakurwa regularly on daily basis kana zvinzi friday handioni senge pazvinhu zvakashata izvo saka ei vane vanotiomesera
mumwe mugari wemuguta remutare vaandrew kaiya vanoti hurumende inofanirwa kuona kuti kanzuru yavo yawaniswa mafuta edzimotokari kuitira kuti marara agare achitakurwa
mabhini kana asikakwanisi kutakura mabhini ngavatore ningirini iwo vachiti hawana fiyo sazvo vati nguvangudzoro yeusa yacho ese ingoshande bhoza hapana kwatinokwanisa kuisa chii mabhini achitini chimarasirepi ndo zvinokonzesa zvirwere zvakawanda ende zvine zvirwere zvakaitongwa nacorona vhairasi izvi saka mabhini tikagara takaunganidza futi idambudziko futi nguvangobvumire maus achoata se ashande zvirizvo kana kuti gavhumendi ngaiprovide ningirini fiwe yacho kune vekanzuro sezvakungoita kumazubwe uwo i think ndo pfungwa ingatingashandire
nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti kushayikwa kwemvura yakachena pamwe nekusatakurwa kwemarara kunoita kuti zvirwere zvikuru zvemanyoka zviputike munzvimbo dzinogara veruzhinji mamwe maguta akaita segweru nebhulawayo anonzi akatarisa nawo nedambudziko rekushayikwa kwemafuta edzimotokari zvoisa upenyu hwevagari vakawanda munjodzi yezvirwere zvinokonzerwa neutsvina munharaunda dzavanogara ndakamirira studio 7 mamutare ndini Loida Moyo.
Vateereri musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zvestudio 7 pamasaisai anoti 909 am 6175 ne9825 kilohertz manheru ega ega nenguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 am 4930 13860 ne15460 kilohertz pashortwave pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kilohertz pashortwave
rimwe sangano rinomirira varayiridzi reprogressive teachers union of zimbabwe kana kuti ptuz rinoti harisi kufara nedanho rarinoti riri kutorwa nehurumende rekumanikidza varayiridzi kunyora mafomu arinoti ari kuda kushandiswa mukubata mari dzekufambisa zvitoro zvemauto kana kuti magarrison shops inove 2.5%. mutungamiri weptuz dr takawafira joe vanoti vakuru vezvikoro zvikuru vari mudunhu remasvingo vari kumanikidza varayiridzi kuzadzisa mafomu aya. Studio 7 yakundikana kubata mukuru wezvedzidzo mudunhu remasvingo vazedius chitiga sezvo nhare yavo yanga isiri kudayirwa. Ngatinzwei hurukuro yataita nadr joe pamusoro penyaya iyi.
Hongu muzvikoro varayiridzi vari kumanikidza nevakuru vezvikoro kuti vafile mafomu. Mamwe mafomu achona anonzi filai mafomu aya kuti tozokupai inonzi zenda namba mokwanisa kuzotenga zvinhu zvinenge zvakachipa zvinenge zvichitengeswa kumagarrison shops. Vamwe zvavanonzi filai mafomu mokwanisa kuti mozowanawo mavhocha ayo akawanikwa nemamwe madhipartments emugavhenmendi asina kuwanikwa navarayiridzi. Bati chikuru chinotinetsa isusu sangano romirira varayiridzi ndeyekuti vakapiwa mavhochas ekuti vanotenga zvinhu hapana vakambobviniswa mafomu. Vending yakatobhaniwa neministry of education kuti varayiridzi vasawanikwa vachiita vending. Saka hationi sokuti either mavhochas kana kuti zvekuti tozokupa vhenda namba zvinhu zvine mandorokwati.
Saka imi muri kufunga kuti mafomu aya angava nechekuita nenyaya iyi?
Isu tiri kufunga kuti mafomu aya ane chekuita ne2.5% iyo inoda kushandisa kuti inge ichitenga zvinhu zvinoenda mumagarrison shops anozobatsira masoja, mapurisa, macio nevekuprison service. Hurumende yakaita sokuti zviri voluntary. Ndo zvatiri kuona sokuti vari kunyebera varayiridzi kuti anenge asaina mafomu teteya anozoona pasalary pake pava kubvisa 2.5 zvonzo wakasina mafomu ega.
Iwo mafomu ari kunziva nyora yava Joe asi kuratidza here kuti izvi zvaari kutaura nezvazvo.
Ana zvaanotaura kuti ndezvei, anoda kuti munhu akomplete zita rake, PC number neID number. Asi idzitsanangudzo dzinobva kumaheadmaster kana vakutsanangudzira varayiridzi kuti sei vachikomplete iwo, ndo ari kutaura zvamavhocha number.
Zviri kuitika matunhu api vaJoe?
Takazviona zvakanyanya kumasvingo, asi kumashonaland east zvavako futi, kumashonaland west zvavako futi, uko vari kutaura zvamavhenda numbers. Saka zvinenge zviri kutenderera nyika yese.
Saka imi sesangano matanhu apa amuri kutora?
Isu takaita zvinhu zviviri. Chokutanga, hurumende yaita 2.5. Takanyorera kuhurumende tichiramba. Vamutume mwoyo vakapindura vachiti zviri voluntary. Isu tabvayo tanzwa kuti zviri voluntary, takazoenda kuvarayiridzi tichivaudza kuti vasawanikwa vachipinda mafomu aya ari kukurudzira namahedmaster muzvikoro. Saka ndoo matanhu atinoona sekuti tingatora, tozomirira kuona kuti zvinozoita sei. Asi ndinofunga kuti sesangano rinomirira varayiridzi taita zvese zvinopa kuti kana murayiridzi ane pfungwa anopfunga zvakanaka asabatirwa mari yake ichienda kumagarisoni shop.
Vanga vari mutungamiri wesangano repTUZ Dr. Takawafira Joe vari parunhare kumasvingo nestudio 7. Makateerera kustudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America muWashington DC. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Cameroon inoti matano akatorwa nenyika iri pakati peAfrica iyi kubva kutanga kuonekwa kwecoronavirus kuChina aibatsira kuona munhu wekutanga ane COVID-19 munyika iyi nhasi. Vakuru muhurumende vanoti chirwere ichi chaonekwa mune chimwe chizvarwa chekuFrance chakapinda munyika iyi musi wa24 kukadzi. Dunhu reMaryland rave rechina muAmerica yose kutora matanho echimbi-chimbi zvichitevera kuwanikwa kweutachiwana hwecoronavirus muongororo nhatu kwaratidza kuti vanhu ava vakabatwa nechirwere ichi mudunhu iri. Vakuru muhurumende yeAfghanistan vanoti vanhu vangangosvika 32 vaurayiwa, vamwe vangangosvika 60 vakakuwadzwa nhasi apo varume vanga vakapakata zvombo varidzira futi pane mumwe musangano muKabul wanga uchipindwa nevakuru vakuru vanopikisa. Komiti yeparamende inoona nezvenharaunda iri kukurudzira kuchengetedzwa kwakanaka kwematoro ichiti nyika yakasaita izvi iri kuzvisikira moto muziso. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau nhasi muHarare, vanga vakafanobata chigaro chasachigaro wekomiti iyi vatapera saizi, vati ongororo yavakaita inoratidza kuti matoro ari munjodzi munyika. Vasaizi vati sedare reparamende vakaona kuti panoda kushandurwa mitemo inechekuita nenharaunda kuitira kuti ibatanidzwe pave nemutemo mumwe chete unochengetedza matoro. Vasaizi vatiwo vari kukurudzira kuti kuumbwe komishini inotarisawo zvekuchengetedzwa kwenharaunda.
Saka takaona zvakakodzera kuti tichinyatsotarisisa ndokuona kuti dambudziko rakakurisisa. Asi taona kuti rakakurisisa, takaonazve kuti panoda kuti pave neshanduro mumitemo yedu. Nekuti zvese zviri kuitika izvi, tine mitemo iripo, tine Urban Councils Act, tine Water Act, tine Environmental Management Act, asi tiri kuona kuti zvinhu zviri kungoitika paasi mutemo uripo. Saka taona kuti zvakakosha kuti zvese izvi mitemo yedu ibatanidzwe tive nemutemo mumwe chete unoita kuti unyaso protekta kana kuchengetedza mawetlands yedu tisaite dambudziko. Nekuti tikaona, takaonawo zvakare zviri kuitika kunana Kenya, kuti ana Kenya vanongoisa max nzvimbo iyoyo inenge yakatogazetwa kuti haisi kuzomboitwa anything because inenge yaonekwa kuti itse wetland. Saka naizvozvo with our partners takaita marecommendations atakaisa pasi, atakakurudzira minista wedu kuti dei panga pakwanisika kuti pave nedare kuti commission inenge ine vanhu vanoziva nezve environment vanhu ivavo vobva vapihwawo masimba just like zvakangoita vazaki zviya kuti vanenge vachitarisa nyaya dzeenvironment idzodzi.
Vasaizi vati mumatoro muri kurimwa, muri kuvakwa dzimba, zvekuti izvi zvikaramba zvichiitwa zvichakonzera kushayikwa kwemvura zvachose.
Saka kana tisina kugadzisa nyaya iyo, it means kuti kwatiri kuenda tiri kukanganisa upenyu hwedu, kwatiri kuenda tiri kukanganisa even upenyu hwevana vari kuzotevera, nekuti tichapesera tisisina even mvura, tisisina even mawetlands iwaya. Notiri kuona kuti also pese pese pari kungorimwa, and izvozvo zviri kuzoresulta also kuti mafertilizers atiri kuisa mumaminda imomo muno muHarare ari kuenda kuna Namukwisi, ari kuenda kuna Lake Chiwero. Izvo zvireke Chiwero sekuziva kwataa kuita yaa 20% silted. Saka with that it means kuti chakaramba tiine matambudziko especially muno muHarare kuti chakundikana kuwana mvura yekutingawana.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reHarare Wetlands Trust vaCelestino Chari vati zvakabuda mutsvagiridzo yeparamende ndizvo vanogaro kutaura zvekuti matoro haasi kuchengetedzwa munyika. Vachari vatiwo vanowirirana nepfungwa dzakabuda muongororo iyi zvekuti zvakakosha kuti paisiwe miganhu mitsva yamatoro.
Kuda kuti ministry neEnvironmental Management Agency vange vachikwanisa kunge vachibuda neyatinoti isusu wetlands map inotarisa kuti mawetlands atinawo akamira sei muZimbabwe mese. Akadaro vomagazeta kuda kwatingati kumachengetedza, kuda minisa vodeclare kuti dzindo nzvimbo dzinofanirwa kunge dzichichengetedzwa, hadzifanirwe kunge dzichirimwa, hadzifanirwe kunge pachiitwa madevelopments akaita sedzimba kana zvikoro kana chimwe chinhu pamusoro pazvo.
Vachari vati ongororo yavakaita inoratidzawo kuti matoro mazhinji munyika ari munjodzi sezvo kumwe kwakatovakwa kumwe kuine urongwa hwokuda kuvakwa.
Hatinawo matoro atinawo ese izvezvi, hakuna kumira zvakanaka nokuti kune maplans kana uono uri kubvawo kumalocal authorities nelocal government vachiti vanhu zvavanokwanisa kunge vachiita mawetlands macho. Saka tofanira kunge tiri clear kuti zvinobvumidzwa nezvisingabvumidzwi mawetlands zvinge zviri clear zvichiwirirwana. Kuda ndozvoda kutarisa kutemo zvoda kutarisa zvakarekomendwa neparliament kuti
komiti yeparamende iyi iri kukurudzirawo kuti gurukota rezvenharaunda rimise kuvakwa pamwe nekurimwa kuri kuitwa mumatoro uye kugadzirisa matoro akakanganiswa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika musocial media.
Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona, chatinokupakurirai musi wechipiri, china nechishanu. Nhasi tanga tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyika. Taurai tinzwe, muri kuHarare kupi?
Mount Abbey. Tatiti chirongwa chekuchenesa nyika mumaguta izvi hationi chakaibva chirongwa chakanaka zvikuru. Tinotarisira kuti tinge tichitoenda mberi kuti maguta edu aramba aine utsanana.
Imi makambopindawo machiri here kwamuri ikoko?
Takambopinda kachiri tiri pa57 apo. Ndakangoenda hamwe neshamwari dzangu dzandai nadzo, takangopindawo zvakanaka naka, hatina kumboita any problem.
Saka imi semaonero enyu, zvii zvamungataurawo vamwe vakatarisa vanenge vari kuti zvirongwa izvi zvingabatsire here? Nekuti vamwe vari kuti chiri kunyanyonetsa munyika inyaya yeupfumi, izvi zveku tsvaira-tsvaira nezvimwe zvakadaro pari zvino hazvina basa. Munotii kune vanodaro?
To some extent vanenge vari right, but on the other hand ndiona kuti hatinga tichirongwa chekuti pave neutsanana chingamiswe nekuti upfumi hauna kumira zvakanaka. Hongu maproblems aripo awo, asi zvekuti tive tinogadzisa maguta edu achena zvingamisi nezvozvo. Sezvo upfumi tinenge tichionesana tichigadzirisana vachipiwo maideas kwete kungoshoropodza pasina maideas.
Uri kutaura naAlbert Barati, ndiri kuBotswana.
Ehe, taurai tinzwi.
Ndinoona kuti zvavari kuita zvokurambidza mutungamiri weMDC kukirina hazvive zvakanaka, kozi kureva kuti nyika kureva kuti ndeye munhu wana, isisi revanhu vese. Dai vagona kunge vamupawo pemisheni yakuti aitewo zvaari kuda, because handidiwo vakirina kwamupanda wana vamusiye vakirina kuepuedi zvange zviri nani sokuratidza kuti havasi kuda kuti mbote mdc ipinde papa zvirongwa zvezvino nyika ndeyavo vari vega saka
aiwa vachamisa varambidzwa kudyara miti kuepuedi
zvakangofanana kuti dai vangovasiya vadyara muti wachona zvakangofanana nezvaaita ukoko kukwamupanda wana zvakangofanana
galokola tiri kutaura nani tiri kutaura nani taurai tinzwe o muri paiko kasi muri pamateminazi
onaka ndaitsvaka meseji kakusudio seven handi kuti nditaurewo maonero angu vanhu maakunyanga dzaiye zvino ndozwa sei izvozvi ukazotenga studio seven emanhoro uchandinzwa
ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Munhau dzemitambo, chikwata cheZimbabwe chemaWarriors chiri kupinda mukamba mangwana kutanga gadziriro yacho yemakundano e2020 Africa Nations Championships aya ari kuitirwa muCameroon kubva musi wa4 kusvika 25 kubvumbi. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Vanhu vanotungamira nhabvu veZifa kana kuti veZimbabwe Football Association vatora yambiro yekuti chikwata ichi chinola gadziriro yakasimba zvakadzama nekupa maWarriors nguva yakati wandei vari pamwe chete mukamba. Ishanduko huru kubva pane zvanga zvichiitika makore mashoma apfuura apo zvikwata zvenyika zvanga zvichiungana mazuva mashoma kwasara mitambo kana kuti makundano atange. Chimwe chiri kufadza ndechekuti kamba iyi haisi kuzokanganiswa sezvo mitambo yenhabvu yemunyika isati yatanga. Muongorori wemutambo wenhabvu vaFarai Kambamura vanoti zviri kuitika izvi zvinoratidza kuti veZifa vadzidza kubva mukukundikana kwekare.
They say pachirungu failing to prepare is preparing to fail. Tai gara chikomlena kuti vakomana vanogona kushevo nguva yekuti vanonge vachiita macombination. They have to have time to gel. Aba Zifa yarakidza professionalism for the time ever. Tino aiwa maoko kwavari.
Asichave kudiwa sekutaura kwevaimbove mubati wepembe vaSimu Hamandawana ndechekupa chikwata ichi mitambo yekuedzana masimba nezvimwe zvikwata zvakasimba seZambia neTanzania izvo zviri kuendawo kumakundano aya.
Tinofanira kuti titambe nemateams mahombe kuita kuti tiwane exposure pamberi apa so that kana tichinge taakutamba vanhu vedu vanenge vajela zvinenge zvaakuita.
Muraridzi wemaWarriors Zidravico Lugo Rosic kana kuti Lugo aunganidza vatambi makumi maviri nevanomwe avo vachadzikiswa kusvika pamakumi maviri nevatatu chikwata ichi chisati chasimuka. Asi paita kunyunyuta kuti vatambi vakaita sa Ralph Kaundera na Ronald Tio. Ralph wacho akatora mukombe wechipiri pamakundano eCastle Soccer Star of the Year hapo pavatambi vakasarudzwa ava. Vamwe vatambi vasarudzwa ndi Phineas Bamusi, Patson Jaure, William Taderera, Ian Nakati, Prince Duwe, Devon Chapa, Ishmael Wadi, Valentine Kadonzo, King Nadoro, Juan Mtudza, na Kelvin Madzongwe. Zimbabwe inofanira kubuda iri pazvikwata zviviri zvichange zviri pamusoro-soro mugungano rezvikwata zvina rinosanganisirawo Cameroon, Burkina Faso neMali kuti endere mberi nemakwikwi aya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8pm tiri kutarisa zvirango zvakawedzerwa negore neAmerica kumutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa pamwe nevamwe vavo muZANU PF. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanonzi vatadza kudyara miti nhasi mumusha weEpworth sezvavanga vakaronga sezvo mapurisa afumira kuzara mumusha uyu. Ukuo mutungamiri wenyika vae Emmerson Mnangagwa vanonzi vabudirira muhurongwa hwavo hwekutsvaira kwagutu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyamira na Chris Gande.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisovo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali tshona njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesihlanu mhla ka 6 Mbimbitho 2020 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
ngikhulume nje ngihlela bafaka i-message ukuthi abantu abazakuya bevela kwamanye amazwe kumele ba-checke ama-borders lapha la kuma-airport, ba-checke ehlalani babone ukuthi abantu laba abakho yini abalayo yini i-coronavirus le.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthiye abanye bephethe ongaphansi ngamazwi akhe ukuthi kumele abantu bazihlanze kunye lemizi yabo esithi abazatholakala belamahu bazabotshwa.
Lapho esiphuma khona thina siphuma verase ekhezi kwesigangatha. Sibe sesihlabela umusic wethu sise-South Africa endaweni yase-Pretoria.
Abakumsebenzi wokwethekelelwa kwelizwe bathi sebelenhlelo ezithile zokucebisa lokwazisa izethekeleli ngegciwane le-coronavirus ukwenzela ukuthi lingamemetheki elizweni. Kuhlelo Woza Friday lamhlanje silothabani moyo ehamba leqembu lakhe letatani baloyi Express. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthiye abanye bephethe ongaphansi ngamazwi akhe awokuthi kumele abantu bazihlanze kunye lemizi yabo esithi abazatholakala belamahu bazabotshwa. Umnangagwa ubekhuluma esempandawana esigabeni semaphandleni eGudu emcimbini wokuhlanza ilizwe phansi kohlelo olwenziwa ekuqaleni kwenyanga sikhathi sonke. Abanye bathi amazwi la abe ngokuhaba nje kuphela, kodwa abanye bathi angaba iqinisile ngoba emkhosini ofanayo kunyanga izimbalwa ezisanda kwedlula uMnangagwa watshela uZulu eqinisile esithi nxa engasanelisi ukuthenga inyama ngoba isidula kuzamele azidlele imbhida lamagwili. UMnangagwa ukhuthaze amakhansili ukuthi abe lenhlelo zokuhlanza izigaba. Kolunye udaba olufanayo, umkhokheli webandla le-MDC Mnumzana Nelson Chamisa wehlulekile ukuyafika emzini we-Epworth kuhlelo lokuhlanza ilizwe lokuhlanyela izihlahla olwenziwa yileli bandla ekuqaleni kwenyanga sikhathi sonke. Kubikwa bekugcwele amapholisa ahlomileyo anqabele uChamisa ukuthi afeze uhlelo lwebandla lakhe. Lanxa uChamisa ehlulekile kuyafinyelela indawo lapho kade kumele kuhlanyelwe izihlahla, kubikwa enye inkokheli yebandla lakhe labasekeli bakhe benelesile ukuyahlanyela izihlahla. Sixoxele sikhulumeli sikaChamisa Mnumzana Nkululeko Sibanda ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Wale sebefike endaweni lapho sathola ukuthi bezathola amapholisa njenganjalo athiwona afuna ukuthi kwenziwe abakuthandayo, kodwa ngodaba lokuthi bekungalungiselwanga ukuthi sikube nokuphikisana. But hayi kwanamhlanje ngcono abantu bake abanye besebenzisa umseven dawura lowo msebenzi ngabe siwenzile ukuthi wenele. Sizabuya siphindele futhi njalo siyazi ukuthi awula okungenziwa ngamapholisa okwenza ukuthi sibuyele muva ngezinhlelo zethu.
Kahle kahle bathi sizatho bani ukuthi kungenziwa kade lifuna ukukwenza?
Bathi bona bazama ukuthi njengoba uPresident Chamisa labathandela abaningi abalandeli bakhe bajoyine uMnangagwa. Bazama ukuthi ke uMnangagwa i-support ngokuthi bathi hayi hambani liye sebenza loMnangagwa.
Lona uhlelo lolu kade lusenzakala lamhlanje oloku hlanyela izihlahla lokugezisa indawo luhlelo oluzahlala lusenziwa inyanga zonke na?
Ye, asohlelo olumayo ngoba phela sikhangele ukuthi udaba lwe-environment ludaba olucathe kakhulu lokuthi silungise umoya elizenzalo ukugezeka kwezindawo kuluhlelo oluhle kakhulu esa oluvele lwasungulwa ngu-President Zanu.
Ube le njongo na yokubana uzakhuluma ngodaba lwe-coronavirus umongameli?
Umongameli ubengazange alungisele ngalokho ngoba useke wakhuluma ngaphambilini ngodaba lwe-corona, wanika i-statement sikhangelela ukuthi nxa kungalandeliselwa izixwayiso zakhe kungaba lempumela enhle kakhulu, njalo ilizwe lingazilungiselela ukuthi nxa kungaba lohlupho lwe-corona sithole ukusiza uzulu.
Hello ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikamongameli webandla le-MDC ubekhuluma le-Studio 7 ecingweni eseHarare. Abakumsebenzi wokwethekelelwa kwelizwe bathi sebelenhlelo ezithile zokucebisa lokwazisa izethekeleli ngegcikwane le-coronavirus ukwenzela ukuthi lingamemetheki elizweni. Abakulumsebenzi bahlangane lomphathintambo kahulumende obona ngezempilakahle umnumzana uBhadamoyo kanye labogatsha lezokwethekelelwa kwelizwe becubungula indlela zokwenqabela ukumemetheka kwaleli gcikwane. Abomanyano wamazwe omhlaba kuhlangothi lwezempilakahle lwe-World Health Organization labo kade bekhona kanye labenhlanganiso ze-Tourism Business Council of Zimbabwe lohlangothi lwe-Zimbabwe Tourism Authority. Iziphathamandla ze-Council ye-Victoria Falls zitshele i-Studio 7 ukuthi udaba lolu luyacutshungulwa lugatsha lwezempilakahle kamanisipala kanye lamakhansila. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Lawrence Ndiweni osomabhizimusi olenkampani yezethekeleli eVictoria Falls.
Ah, kube lama cancellations amaningi kakhulu because of this thing, because we are expecting a lot of visitors. Lakithi kuma bawethu ama clients lati kube lama cancellations akusela ama abantu ababuyayo because of this thing. Ngathi ngiretire ecouncilini then I opened my own company of tourism. I'm one of the tour operators in Victoria Falls.
Sizwa ukuthi uhulumende ube lomhlangano labo somabhizimusi bona abamankampani wona la.
Ukuhlela mhlawumbe njengoba kuyinto enganihle sentsha kwengxenye khona bevuya ukuthi bazositshela ngakho, but in the meantime bengingasi-addressi sibekhulume nje kuphela bafaka i-message ukuthi abantu abazavuya bevela kwamanye amazwe kumele ba-check-we kuma-borders lapha la kuma-airport, ba-check-e thoroughly babone ukuthi abantu laba abakho yini abalayo yini i-coronavirus le.
Ungathi baningi kakhulu yini abathe abasabuyi?
Kweyami company kube lama-cancellations afika almost 10 or so. Singazi kube ama-big company but ngelabo baqala kuthithi kube a-lot of cancellations. Adele group of 50 ajongele ibuye. Ifiyakhansela ayisabuyi ngenxa khonokho. Sebathi hayi because of this coronavirus sebekhanselelile, postpone their journey bazositela in the later date. Sembe abantu abavela ngaphesheya because yibo vele esitila labo kakhulu. Abezobavela ama-Americans, Australians, ngathi all over the world amakhiwa abuya.
Abevele lokhu ebuya?
Adele lokhu bebuya mpela.
Lanxa kungela amagetsi lamanzi kwesinye isikhathi?
Ya, udubo lwamagetsi yilo ade lusafektha kakhulu, but hayi. Most of the companies, the Islamic charity, for internet and the moment it gets to a punch, we suggest this year, but it's so affected by the Islamic charity from the river and to the our purification plants where with us, lots of pumps that are pumping water to the our reservoirs.
Hello ke ngumnumzana Lawrence Ndiweni olenkampani yezethekeleli edolobheni leVictoria Falls ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekhona le eFolos.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, lagu shortwave 6175, lagu 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7, kuthi ke ntambama kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9,
sitholakala ku 909 medium wave la ku short wave 4930 13860 la ku 15460 kilohertz ku live talks tholakala ku short wave ku 4930 13860 la ku 15460 kilohertz kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Abesifazane balungiselela ukunanza usuku lwabo olo International Women's Day ngesikhathi abalwela ilungelo likaZulu. Amalunga edalela eParliament lamakansila bekhuthaza omama lamantombazana ukuba bazi amalungelo abo ukuze bafinyelele amathuba amanengi. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekwabulawayo.
Usuku lwalonyaka lulesihloko esethulwe yinhlanganiso yamazwe omhlaba wonke jikelele e-United Nations esithi I am Generation Equality, Realizing Women's Rights. Abesifazana bakhangelele ukuba bafinyelele amathuba atholwa ngabesilisa kukho konke kungakhathalekile ukuba yisiphi isigaba. Ukuze kufezeke lokhu, abathakazelela ezombusazwe labamele abesifazane bathi kumele omama bafundisane ngamalungelo abo. Unkosikazi Barbara Tanyanyiwa, isikhulumeli sabomama kumanyano we-MDC Alliance, uthi amalungelo abesifazane akhona ngalotshiweyo, ngakho ke kufanele bafundiswe ngamalungelo la.
Alonyaka indikimba esihamba ngayo akhuluma ngokuthi mina kumele ngibe sengikhuluma ngeequality. Sinibona ukuthi amalungelo abo mama ayanakekelwa. Iyakhuthaza ukuthi wonke umuntu kumele azizwe lingana kungelwa kubandlululwa ukuthi wena ungumama. Singakhangela ngaphambilini omama babengavunyelwa ukusebenza, babengavunyelwa ukuvota, yonke into wakuthiwa ngekababa. Khathesi amalungelo abo mama singathi sesilawo. Kodwa ikakhulu emaphepheni kuma constitutions osekusele ukuthi mzamo bani ethathwa nguhulumende ukuthi amathuba alinganiso omama labo baba balingane.
Ukansila wakobulawayo unkosikazi Sikhululekile Moyo ukhuthaza omama ukuthi basukumele phezulu ukuze bathole izikhundla njalo balingane labo baba ekufinyeleleni amathuba.
Ngilanga lethu liqhakathekileyo ngoba siyabe siselebrate ukuqakatheka kukamama njalo siqakathekisa ku-gender equality ukuthi omama abaningi sebanelisile ukuthi bakhuphuke babe sezikhundleni. Omama izikhathi eziningi babengaqakathekiswa kwakungelanto abazenzayo ezibonakalayo, kodwa khathesi ngalezi nsuku sikhangelele ukuthi omama bayathuthuka njalo omama bayakhokhela indawo eziningi.
Unkosikazi Sichelesile Mahlangu olilunga ledalela eParliament uthi kumele omama babambane ukuze bangene ezikhundleni eziphezulu.
Thina sodwa lathi omama siyithe esizinyathezelelayo esinyathele omunye umama lokuhlala sixabana singomama asifuni ukubona omunye umama ephumelele.
Khathe sikunje edalela eParliament omama esingathi balama constituency balutshwane kakhulu ukudlula obaba. I think okuqakatheke kakhulu thina njengabomama yikuthi silwe lathi singene kuma position ona lawo awulabo baba, njengoba sithi sifuna 50-50 ngongcono be 50-50 nje eParliament singu 210 singathi omama maybe abayi 105 labo baba babe 105 sesingakwanisa lathi ukuthi singomama sibe le voice ethu ukuthi lathi kwesisikhathi kwelinye ilanga sivuke iParliament ibuswa ngomama kuphela.
Okwamanje idalela eParliament lilabesifazane abafika amachumi amane lanhlanu i-45 labangamachumi ayisithupha abalezihlalo zabomama ezingancintiswayo eze proportional representation kuthi abesilisa balikhulu lengxenye i-152. Baningi abantu abafisa ukuthi luqakathekiswe kakhulu usuku lwe-International Women's Day. Omunye wabalombono lo ngunkosikazi Melissa Nomakhosi Ndlovu omele inhlanganiso ebizwa ngokuthi yemthonjeni Women's Forum.
Kuqakathekile ukuthi njengoZulu kumbe njengeZimbabwe lo mhlaba jikelele nje silifake libe lilanga elimqoka eliqakathekileyo. Ingxele ngaba iholiday ukuthi njengabo mama sikhuthazane siqinisane ukuthi singaqhubekela phambili njani ukuze sithuthukise omama.
Isisekelo sombuso welizwe leZimbabwe sikubeka sobala kusiqa sokungamachumi amahlanu lesithupha ukuba abesifazane labesilisa banamalungelo afanayo kwezombangazwe, ezomnotho, ezamasiko kanye lokuphila kwabantu nsuku zonke. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo. Ngoba Thabile Masuku.
Siyabonga bathabile lokhu sikudaba olufanayo amantombazana labesifazane elizweni bathi lokhu bebhekane lenhlupho eziningi sokwedlule iminyaka engamajumi amabili lanhlanu kube lomhlangano omkhulu oweBeijing wokukhuthaza ukuqiniswa kokulondolozwa kwamalungelo abo emhlabeni jikelele. Intatheli zindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Iningi labesifazana likhala ngokuthi lokhu besengozini yokuthelelwa imikhuhlane yamacansini egoqela ingulamakhwa leminye okubangelwa yikungamanga kuhle komnotho welizwe eZimbabwe. Abenhlanganiso yeGatshe Sisterhood emele amantombazana labesifazana abahlukumezekileyo bathi ngemva kweminyaka eminingi kangaka kwenziwe umhlangano weBeijing lokho esephulwa amalungelo abo. Unkosazana Debra Mwase walinhlanganiso uthi abazimiselanga ukumelela eminye iminyaka elikhulu njalo engakalungisiswa lawo malungelo.
There are still a lot of challenges that women face, particularly around their health. The major issue that they have is around sexual and reproductive health and rights.
Inkinga ikuhlukuluzwa kwamantombazana labesifazana kwezamacansini bephazamiselwe amalungelo abo ezempila kahle, babambe izisu lemikhuhlane ehlukileyo, kwehlise phansi impila kahle yabo kusiya phambili.
Unkosikazi sibona okuhle buhlungu wehlanganiswe hashtag whispers ukuthi inhlolisiso abasanda kuyenza iveza obala ukuthi amantombazana lokhe ethelelwa lula imikhuhlane yemacansini.
Abaningi yona lawa ama-STIs. And then for amanye most of them, because abama STIs ungakhangela endaweni ezinjenge Gwanda lapho kulabo makorokoza khona abantwana bayahlukuluza ukuthi ekwanisa ukuyathestwa athola ukuthi kungabe kulegcikwana litholile kusuka kube nzima ebesephila enjalo ngokuhlukuluzwa lokhyana ebesecine sedevelopa imikhuhlane yama STIs amaningi.
Okuchelisa lolu dubo uthi yikusela okusuka kwenza ukuthi abasakhulayo bechiye isikolo, abafana besiya korokoza, amantombazana ebanjwa ngamandla okuthengisa umzimba wabo.
Yeah, like i-area engengayikhulume eGwanda ngikhuluma ngayo ngoba asilanyanga sivela khonake. Sithola abantwana besithi abasakwanisa ukuya esikolo bengaba ngama-dropouts, abaningi sebesiyaphekela omakorokoza kumbe abaningi sebesiyazithengisa imizimba yabo kubo makorokoza. So ukudropa kwabo esikolo kusuka kungezelele ama-cases ona la ama-abuses ayenzakalayo kuma-communities.
Ingcitshi kwezemfundo zithi inani lamantombazana afinyelela izifundo ezazibekelwe abafana endulo lokhe liphansi, kuthi lalelo eselitshiyela isikole endleleni lokhe liqonga kubangelwa ekungamanga kuhle komnotho welizwe. Udokotela Perkins Muzedzi okhokhela ugatsha lwezifundo ze-engineering technology ekolitshini leHarare Institute of Technology uthi sokumele amantombazana athathele phezulu amathuba akhona okwamanje kwezemfundo ukuze ezithuthukise.
It's pleasing to note that the numbers are actually increasing. In terms of our admissions, it has been rising. Now we are almost around 35, 36. And so there is an increase in the uptake in terms of...
Siyajabula ukuthi sebethathela phezulu sibili imfundo yabo. Ngoba kudala babe balutshwana kuma 20, 30, 31% kulezi zifundo. Sikhuluma kanje lonyaka sesiku 35% yezifundi ezingamantombazana. Okuyinto ejabulisayo ngoba impilo yakulezi nsuku isidinga ukuthi labesifazana bangasaleli.
Amantombazana abikwe kusimo sokuthathu kwedlula abafana ukungena kunkinga yokwehlelwa imikhuhlane yengulamakhwa lokuthelelwa igciwane le-HIV. Njalo bevame ukwehlelwa yinkinga yokwendiswa besasebancane begcine sebehlukuluzwa ezindlini. Ingcitshi zithi lokhe liqonga inani labesifazana abehluleka ukufinyelela imfundo yaphezulu yamayunivesithi lama-polytechnic nxa kulinganiswa lamanye amazwe awezwekazi le-Afrika. Njalo imfundo iyiyo engenelisa ukwehlisa indubo ezibhekana labesifazana kuyiwa phambili. Lo nyaka eleZimbabwe limanyana lamazwe omhlaba linanza ilanga lokuthuthukiswa kwabesifazana lamantombazana ele-International Women's Day eMutare ngaphansi kwendikimba ethi I am Generation Equality 2020 Realizing Women's Rights. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Lamhlanje kuhlelo lo live talk sikhangela udaba lwezijeziso zenotho ezetheswe ezinye eziphathamandla zezanu PF ama sanctions. Thumelani text message unombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kwizivela amanye kwamanye amazwe ngamafitshane isigaba seMaryland ngesinye sezigaba ezine kwele Melika esilabantu abafunyenwe belegcikwane leCoronavirus. Umongameli Donald Trump usephasise umthetho wokusungulwa kwesikhwama sokulwisana lwalumkhuhlane samadola adlula amabhiliyoni athoba minwembili i-8.3 billion. Kulinyazwa abantu abahlanu phandle kwesigodlo sommeli wele Melika kwele Tunisia lamhlanje ekuseni ngemva kokudubuka kwebhomba ebelithiwe emzimbeni welinye lamalunga eqembu labalwa becatsha abesimuslim abedlulisa amalawulo. Ukusabalala kwegcikwane le-coronavirus emhlabeni jikelele kubikwa sokuphazamisa imisebenzi yamafekitali kwele Nigeria ikakhulu lawo asebenzelana lawe China. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kwezemidlalo balwisa ukuba babe sebeqedile ngomvulo ozayo abalungisa inkundla yeBarber Fields kobulawayo besithi mhlawumbe singeneliswa ukubanjwa isikhathi sokuthi iqembu elimela ilizwe emdlalweni wenguqu lama-Warriors lidlalele eZimbabwe emdlalweni walo weCAF lingqikilana lelakwele Algeria. Okuningi asikuzweni kuJoseph Njanji.
Ekhuluma lentathini zindaba ngemva komhlangano wawuqhubela iziphathamandla zekhansili yakobulawayo namhla ekuseni, umsekeli kamphathi ntambo ogatsha lwabatsha ezemidlalo lokuzilibazisa uTino Machakaire uthe uyasuthiseka ngendlela okuqhutshwa ngayo umsebenzi wokulungisisa inkundla yeBarber Fields.
From what I've seen, everything is moving very well.
Ngokubona kwami umsebenzi uqhubekela phambili kuhle, njalo sikhanyelele ukuba kuza sifika usuku lwethoba munye munye. Umsebenzi sizabe sesiwufezile njengokusho kwalabo abaphezu kwawo. Nxa singakwenelisa lokho, labo abazahlola inkundla bazathola konke sekusesimeni esihle.
Umsebenzi wokulungisa inkundla ezibalisa eBarber Fields kanye le-National Sports Stadium uqhutshwa ngoba inhlanganiso ye-Confederation of African Football itheka zilungelanga ukudlalelwa kuzo nxa iqembu lesizwe lidlala lamaqembu akwamanye amazwe. Inkundla yeBarber Fields yona ithathelwe ilungelo lokuba kudlalelwe kuyo imidlalo le ensukwini ezedluleyo ngemva kokuba ikhansili yedolobho lakobulawayo okuyiwo abanikazi ingalungisanga lokho bekuthiwe inhlanganiso ye-CAF kumele kulungisiswe. Lezi zinto ngezigoqela isimo senkundla ngokwaso ngoba kuthiwa utshani kumele kube luhlaza yonke indawo, ikanti lamasango kumele kube ngamasango akhupheka lula njalo engawe aluminium. Kumele kungezelelwe njalo izambuzi emakamelweni okugqokela khona abadlali, kuphinde kufakwe lamatafula umuntu alala khona nxa bemcovacova i-massage table. Okunye njalo kuthiwa kumele kube kubhalwe kukhanya kuhle izaziso ezincedisa ukuba abantu bebekwazi ukuba baqonde ngaphi. Nxa ukulungiswa kwenkundla yeBarber Fields kungaphela ngomvulo, abenhlanganiso elawula umdlalo wenguqu kwele Zimbabwe yabeZimbabwe Football Association bazathumela imifanekiso yalokho osokwenzakele kwinhlanganiso yeCAF ngolwesibili. Ngemva kwalokho kukhangelelwe ukuba inhlanganiso yeCAF ithumele abantu abazohlola inkundla ukuthi ingapasiswa ukuba isilungile ukuthi iqembu lama-Warriors lizabe selizadlalela kuyo lele Algeria mhla zingamashumi amabili lathoba munye kuyona le inyanga. Nxa limizamo ingehlula kuyabe sekumele umdlalo lowo uqhutshelwe ngaphandle kwelizwe. Ngolunye udaba lomayelana nomdlalo wenguqu, iqembu le-Highlanders lizadibana lele Chapungu ngensonto emdlalweni wokuzwana amandla phambilini kokuqala kwesizini yalonyaka. Ngiyimele iStudio 7 kobulawayo, nguJoseph Njanji.
It was a Friday, my darling.
Was a Friday, madali. Kutsho ukuthi namhlanje kuhlelo lwethu Was a Friday silo tabane moyo ehamba leqembu lakhe letatani baloyi Express bephethe idlalade labo lesibili. Okunenga sikuzweni kuntungameli Nkomo weStudio 7 elandisa.
Iqembu letatani valoyi liqale ukuhlabela ngo-2018 lahle lethula idlalade lalo lakuqala elithi impendulo. Selikwenzile njalo ngaleli elilesihloko esithi uzinuke amakhwapha. Nango umkhokheli waleli qembu uThabani Moyo echasisa ngemvelaphi yabo.
Lapho esiphuma khona thina siphuma phela ekhezi kosigangatsha. Sibe sesihlabela umusic wethu sisi-South Africa endaweni yasePretoria.
Idlalade leli lilengoma eziyisithupha ezigoqela ethi usugcotshwe ngobubende, Cyclone Idayi, Ontando Kayiphikiswa kanye lethi Nkosi Yami.
Sikhuluma ngasi sidlambile omajoni. Tshe-tshe!
Litholakala ngapi idlalade mnumzane?
Abafuna ukuthenga umculo wethu bawuthola kithi, bengakwazi ukuthi basithinte kule nombolo ethi 078-950-5568.
Likhumbule balaleli ukuthi lezo nombolo ngeza kwele South Africa, ngakho lifake ikhodi yakulelo lizwe.
Lohlala ujabula mihlayo kusijimali yegasi.
Abalandeli ungabachiyela wapi amazwi?
Engingathanda ukubachiyela khona njengamanje ukuthi sisayibambile ikakhulu uma nabo besixhasa, njalo siyababonga ukuxhaso lwabo ngazo zonke izikhathi.
Uphuma ke enkundleni uThabani Moyo leqembu lakhe letatani baloyi express ngale.
Ngikhulekela abansondane yokuthi baphenduke bona beshiye umhlaba. Bazoyaphi namhla kufika usuku lwami lokufa. Ngikhulekela abansondane yokuthi baphenduke bona beshiye umhlaba. Yisiphiwo sami lesengisenzayo. But we say it as it is.
Siyabonga ntungameli obexoxa ke le Tatani Valoyi Express sobesigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Umongameli Emmerson Mnangagwa uchiye abanye bephethe ongaphansi ngamazwi akhe wokuthi kumele abantu bazihlanze kunye lemizi yabo, esithi abazatholakala belamahuhu emzini yabo bazabotshwa. Abakumsebenzi wokwethekelela kwelizwe bathi sebenenhlelo ezithile zokucebisa lokwazisa izethekeleli ngegcikwane le-coronavirus. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama nguChris Gande, sidibene njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.